Mhosva yevanhu nokutongwa kwayo. Mhosva yevanhu nokutongwa kwayo. Muchidzidzo chakapfuura ndaitaura ini pamusoro pechivi chandakatsanangura sechivi chaSatani, chinova chivi chokuzvikudza. Unomboziva kuti zvimwe zvivi zvinoitwa nevanhu zviri pachena hazvinonoki kuonekwa uye hazvinetsi kutendeuka. Ndinogona kukupa muenzaniso wechivi cheupombwe. Kana paine musikana apa achiita basa rekuita upombwe, kazhinji kazhinji kacho tinomuona pamwe ane pamiviri akanganiswa. Toziva kuti pane chivi chaakanga achirarama machiri. Mazuva ano nechakapedza mbudzi chakati kuuya ichi, hazvichanetsi kuona dzimwe nguva. Handisi kutaura kuti vanhu vese vane chirwere chakabva pakuita kwakadai, kwete, handisi kutaura izvozvo. Asi ndiri kungotaura kuti chimwe chezvinhu zvinogona kuitika kubva mukusateerera shoko raMwari nekubva mukusateerera mirayiro ine gumi inoti usaita upombwe. Nekuti upombwe hunounza chakapedza mbudzi kana kuti shura matongo, HIV AIDS, mukati meupenyu hwako. Tinozviona hazvinetsi. Unogona kumbozvivanza zvako, unogona kumbosunga dumbu, unogona kumbopfeka mijivha yako yakati guvururu, uchifungidzira kuti pane zvauri kuita kuti tisaone. Asi pakupedzisira tinozviona kuti ndo zviri kuita mhandara iyi. Dzimwe nguva tinotokubatai, tokuonai muchifamba mese, toziva kuti ndo zviri kuitika izvozvo muupenyu hwenyu. Zvimwe chetezvo nemajaya, tinozviona kuti iro jaya iro harina musoro, harina gwara, riri kurarama upenyu hweupombwe, zvichida nechakapedza mbudzi, zvichida nokukubatai, pachirungu vanoti red handed, kukubatai chaizvo chaizvo muri pamuri kuita izvozvo. Toziva kuti ndo maitiro avo, asina umwari, asina kunaka. Ndiri kutaura mhando yechivi. Unogona kutarisa chivi chokuraradza. Tinokuona waakufamba uchinyora maS kunze kwokuti ufambe wakanyatsoti twasa, nokuda kwekuti hamunhu akufamba mukuraradza. Chingava chivi chokukanganisa muviri wako kana kuti temberi yemweya mutsvene kuburikidza nokusvuta, chingava chivi chemakuhwa, chingava chivi chokuba, tinozvibata zvose nekuti chinhu chiya chaunenge waba dzimwe nguva chinoshayikwa. Kana kuti iwe tinokuona waakurarama upenyu husingaenderani nezvaunowana, toziva kuti aiwa, apo panenge pari kuitwa zvekunjonja, panenge pari kuitwa zvoumbavha. Ndiri kuti kudii? Ndiri kuti zvivi zvese izvi hazvinetsi kuona. Uye hazvisi mbori zvivi zvekuti vanhu tinyanyongwarira. Ndinototarisa vanhu ndichiona vachinyanya kungwarira chaizvo kuti dai parega kuitwa upombwe, dai parega kuitwa zvakati, dai parega kuitwa zvakati. Chivi chakaipisisa panyika pano chivi chekuzvikudza. Nekuti kuzvikudza kunonetsa kuona. Kunonetsa kunyatsobvuma kuti inini mukati meupenyu hwangu mune kuzvikudza. Kuzvikudza kunozoonekwa nemaitiro. Ndo anozoratidza kuti apa pane kuzvikudza apa. Pane zvakawanda zvaunotanga kuona muupenyu hwemunhu. Ukaona munhu achingoti vanhu vaanoshanda navo, anongoburana navo pese pese, ziva kuti munhu iyeye ane kuzvikudza mukati meupenyu hwake. Kuzvikudza chiratidzo chomunhu akapandukira Mwari. Kugara uchingokanganisana nevanhu vaunoshanda navo chiratidzo chemunhu akazadzwa nokuzvikudza. Nemhaka iyo uchigara uchingokanganisana nevanhu vese. Hazvigoneke kuti munhu chaiye chaiye agara achingokanganisana nevanhu vese. Saka kana uchingokanganisana nemunhu wese awangoshanda naye, ziva kuti pane dambudziko muupenyu hwako rekuzvikudza. Mushonga wacho mudukuduku, tendeuka. Kuzvikudza hakurapwe nechimwe chinhu, kunorapwa nokutendeuka nokuramba uchikumbira nyasha dzaMwari kuti dzirambe dzichikuchengetedza. Pane zvakawanda zvinoratidza kuzvikudza. Ukaona uchiti ukatumwa nemunhu mukuru kwauri, anogona kuva mukuru pazera, anogona kuva mukuru pachinzvimbo chaanacho mukati meupenyu hwako, kungave kumhuri, kungave kubasa, pamwe ndibaba, kavakagadzwa naMwari kuti musoro wemba, ukanzwa achiti akakutuma kana kuti akakuudza zvokuita, unonzwa mwoyo wako uchingorwadziwa kana kungonzwa uchingobvunza mvunzo wekuti iye anombondituma ndianiko. anombozviita anadoonererwa. Ukanzwa uchinzwa zvimwe zvinhu zvinongokunyongonya nyongonya kana uchiudzwa zvokuita neumwe munhu, une dambudziko rekuzvikudza. Chimwe chandinoda kukuyambira panyaya yekuzvikudza ndisati ndapinda mune zvandinoda kutaura muchirongwa chanhasi ndechekuti kuzvikudza kwakavanzika zvikuru, kuri private pachirungu, kunoitika uri pako wega, kuri mumwoyo mako. Asi nhamo inozobva pakuzvikudza iri pachena, kana kuti paya panonzi papublic. Munhu wese zvinozobuda mukuzvikudza kwako anozviona. Usazombofa wakafunga kuti uchavanza kuzvikudza kusvikira rini narini. Kana uri munhu anozvikudza, unoonekwa nezvimwe zvinhu zvaunozoita, uye pakupedzisira kwacho unopedzisira waparara, kunyanya sei kana uri munhu ari muchiKristu. Mai vemwana, ndibikireiwo putugadziki. Ndiwe anonondiudza kuti ndikubikire putugadziki, waugoni kuzvibikira, hauna maoko. Pamwe hautauri nemashoko kuti ndo zvandiri kuita, asi mumwoyo mako unenge uchingonyongonywa, pamwe uchitonobika. Ndopaya paunozonzwa mitsindo manji unenge wakuitwa munhu achifamba, magonhi achivharwa kana kuti madhoa achivharwa, achiroverwa. Kungori kuvenga bedzi kuti munhu akuti ndibikirewo putugadziki, kana kuti munhu ati enda unoita chakati. Ane kodzero kandibaba yekukutuma. Zvinokaona uchifinikana nazvo, une dambudziko wakazara nokuzvikudza. Ndisvitsowo mvura ndinwe, iye akagara, sumuka wega. Chiri kukupa kudaro hakusi kuti uri munhu akaipa kana kuti uri munhu akasikwa naSatani. Aiwa, chiri kukupa kudaro idhimoni rekuzvikudza riri mukati muupenyu hwako, rinoda kudzingwa nezita ramambo Jesu Kristu. Chidzidzo chanhasi chinobva pandima dziri pakati pamuprofita Obadhaya 7 kusvika pana muprofita Obadhaya 14. Ndinoda kukuyeuchidzazve hama yangu kuti bhuku rino tinongofamba tichitarisa ndima chete, kwete zvitsauko. Harina chitsauko kana chimwe chete hacho kunze kwechitsauko ichocho chatiri kutarisa. Muchidzidzo chakapfuura takaguma ndaverenga nokududzira ndima 6 yamuprofita Obadhaya. Ndaitaura kuti ndiyo ndima inoda kunzwisiswa kana uchida kuziva bhuku rino iri. Uye ndainge ndichitaura kuti Isau zvino zvainge zvichibudiswa pachena kuti aivengwa naMwari. Mwari zvino vainge vaona upenyu hwaIsau hwemukati hwainge hwakazara nokuzvikudza. Zvino ndinoda kuti tibva taenderera hedu mberi nebhuku redu tichirinzwa kuti chiko chakazoitika pamberi apo. Uye chishuo changu chikuru chaizvo ndechekuti iwe neni tigoramba hedu tiri mumweya wokudzidza sewatainge tinawo. Chinokosha ndechekuti zvatinenge tadzidza zvacho, uye kuti munhu agorarama shoko. Kana munhu achinga ararama shoko, ndiye anonzi agona zvino. Munhu anogara chete asina chimwe chaanoita, haana kunge ari munhu akachenjera. Zvisinei hazvo, ndinoda kuti tipinde hedu muchidzidzo chanhasi. Asi tisati taita izvozvo, ndoda kukuyeuchidza kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti mhosva yevanhu nokutongwa kwayo. Mhosva yevanhu nokutongwa kwayo. Chikamu chandava kupinda iko zvino, ndoda kuchitaura chiri pasi pomusoro unoti vaEdhomi vakarohwa asi vaIsraeri vachaponeswa. VaEdhomi vakarohwa asi vaIsraeri vachaponeswa. Pandima 7 yamuprofita Obadhaya, muprofita Obadhaya pandima 7, shoko ropenyu rinoti vanhu vose vaiva nesungano neni vakakuperekedza kusvikira kumuganho. Vanhu vaigara norugare neni vakakunyengerai vakakukundai. Vanodya zvokudya zvenyu, vanokuteerai musungo pasi penyu, havane njere mukati mavo. Idhomi rwainge rwuri rudzi rwuya rwokuti chero muvengi mumwe nomumwe aingopfuurawo nepo. Ndinoona kuti rwainge rwuri rudzi rwuya rwatingati rwainge rwuchidheererwa chaizvo namamwe marudzi. Rudzi rwacho urwu ndingarufananidza chete nomunhu uya anenge achingodheererwa nevanhu vose. Chero naanenge achidzidzira kurova chaiye, anenge achidzidzira nepaanenge ari. Asi hausati wazviona here zvichiitika? Kune vamwe vanhu vakareruka chaizvo zvokuti chero nomusikana chaiye, iye ari mukomana, anongouya achirovawo achirova munhurume. Chero navaya vanenge vachinzi ndivo vakapusa chaizvo, vanenge vachidzidzirawo kurova kwacho paari. Zvino ndizvo zvainge zvakaita rudzi rweEdhomi. Nebhukadhinezari chaiye akakwanisa kuwana vashori muguta macho. Zvino pazvainge zvadaro, iye ndoo kugona kupinda muguta macho. Chinhu chinorwadza chaizvo kuona chero nemunhu anenge achinzi uyu ndiye akaipa chaizvo uye neanonzi haana simba chaiye achiuya kunodheerera upenyu hwako. Sekushandisa kwavainge vaita Nebhukadhinezari ivo Mwari kuti agoparadza guta reJerusarema, guta ravanakomana vaJakobhawo vainge vabva pamberi paMwari, ndizvo zvimwe chetezvo zvavainge vashandisawo munhu mumwe cheteyo kuti agoparadza Edhomi. Hama yangu, kana chinhu chichinge charongwa naMwari chete, hazvinei kuti ndiani anenge achishandiswa pachinhu chacho ichocho, chinotobudirira chete. Munhu waunovenga chaiye uye dzimwe nguva unenge uchimukurira chaizvo pakurwa, asi kana munhu iye achinge atumwa naMwari wekudenga kuti akurwese, chokwadi unoona nhamo inenge yomunhu akaroyiwa. Anokuonesa nhamo tsvuku chaiyo vechidikanzi, anokuonesa moto. Zvichida chinenge chiri chimwana chaicho, asi nokuda kwokuti anenge achishandiswa naMwari, chokwadi unomuomberera iwe. Mbwende chaiyo kana ichinge yatumwa naMwari musi iwoyo inenge iri mhere chaiyo. Mbwende chaiyo unoona vanhu vachiitiza. Zvinenge zvaita seiko? Vanhu vanenge vaiswa muruoko kana kuti mumaoko ayo. Zvino ndicho chimwe chinhu chandinoda kuti umbotarisisa ichocho muupenyu hwako. Zvinenge zvaitirwa vana vaJakobho naNebhukadhinezari ndizvo zvino zvainge zvichizoitirwawo vana vaEsau. Zvose izvi kana kuti nhamo iyi vainge vachiiwana chete nokuda kwechinhu chakaipa chavainge vaiita muupenyu hwavo. Chiiko chavainge vaiita muupenyu hwavo? Vainge vachifuratira Mwari. Chokwadi, munhu anofuratira Mwari nhasi uno anoparara. Kudzoka kwacho hameno chokwadi. Ndinoda kuti tigoenda pandima 8 mubhuku ramuprofita Obhadhaya. Bhuku ramuprofita Obhadhaya pandima 8. Shoko roupenyu rinoti iro, ko handingaparadzi nezuva iro vachenjeri pakati paEdhomi nenjere pagomo raEsau here? Ndizvo zvinotaura Jehovha. Chandinoda kuti ugoona pano ndechekuti Edhomi yainge isingangozivikanwe chete nokuda kwekuchengeteka kwawakamboona kuya mune zvimwe zvidzudzo uye nokuda kwokuti vainge vachigara muzvikomo. Chimwezve chavainge vachizivikanwa nacho ndechekuti vainge vari vanhu vane uchenjeri uye vaive vanhu vakabudirira nokudzidza. Vainge vachizivawo nezvemashurashura nokuti vainge vakadzidza nezvazvo. Zvichida vainge vatori neaya anonzi madhigirii chaiwo kana kuti fundo yepamusorosoro chaiyo. Vainge vachigara havo muguta rePatra. Chandinodazve kuti ugoziva ndechekuti guta racho rePatra rainge riri guta revanhu vasinganamati. Zvinamato zvose zvenhema ndimo zvino maonga uchizviwana. Kana kuno munhu aida kuziva kuti chii chinonzi chinamato chenhema, ndimo chete maaienda achindodzidza muguta macho imomo. Zvino vanhu ava ndimo mavainge vachirarama havo zvino, zvaireva kuti zvichida naivowo vainge vachinamata zvinamato zvenhema zvacho. Mune chimwe chidzidzo ndakambotaura kuti guta rimwe nerimwe rine mweya waro uye rine zvinoitikamo zvinenge zvichitapukira kunyange nemunzvimbo dzinenge dzichipoteredza guta racho. Vamwe vachiongorora guta racho vanotaura kuti chimwe chinhu chaiitwa muguta macho ndechekuti vanhu vainge vachibayira zvipiriso zvavanhu chaizvo vachiteura ropa ravanhu, chinova chinhu chakaipa chaizvo. Zvino vaEdhomi vainge vachizivikanwa zvino nouchenjeri hwavo nouchenjeri husina Mwari. Uchenjeri husina Mwari hunongofanana chete nokupusa kana munhu achinzi akachenjera chaizvo nemunhu anenge achinzi akapusa chaizvo. Vanofanana vanhu ava kana uya wokuchenjera wacho asina Mwari. Asi kana uya anenge achinzi akapusa wacho kana ana Mwari, anenge achitopfuura uya akachenjera ari wemunyika. Ndinoda hangu kuti mushure mechidzidzo chino uverenge Jobho chitsauko chechina pandima yokutanga, Jobho chitsauko 4 pandima 1. Woverengawo muprofita Jeremia chitsauko 49 pandima 7. Muprofita Jeremia chitsauko 49 pandima 7. Ndisati ndaenda pandima inotevera, ndinoda kuti ndikuyeuchidze kuti pano Mwari vataura kuti vachaparadza uchenjeri hwavanhu ava hose uye nokunzwisisa kwavo kokunyepera. Pandima 9 mubhuku ramuprofita Obadhaya, bhuku ramuprofita Obadhaya pandima 9, shoko ropenyu rinoti, mhare dzakwe iwe Temani dzichavhunduka kuti vose vapere nokukwevewa pagomo raIsau. Temani anotora zita rake kubva pamuzukuru waIsau uye riri nechekunyasi kwechikamu cheEdhomi. Ava zvino vainge vachizivikanwawo nokuda kweushingi. Ndinoda kuti zvino ndigopinda newe mune chimwe chikamu mubhuku rino ramuprofita Obadhaya. Ndinoda kuti timbotarisa hedu mhosva yacho. Muteereri, chirongwa chanhasi ndachitumidza kuti kudii? Ndachitumidza hedu kuti mhosva yevanhu nokutongwa kwayo. Mhosva yevanhu nokutongwa kwayo. Iko zvino ndinoda kuti titarise mhosva yaEdhomi. Mhosva yaEdhomi. Zvino kubva pandima 10 kusvika pandima 14, muprofita Obadhaya achanga achitipa zvino mudungwe wezvikonzero izvo Mwari zvavainge vachida kuzotongera Edhomi. Ndinokuyeuchidzazve uye ndicharamba ndichingokuyeuchidza hangu kuti hakuna munhu angatongwa naMwari asina mhosva yaapara. Zvino kuzvikudza kuya kweupenyu hwatambotaura ndechimwe chivi chikuru ichocho. Zvino ndinoda kuti ndionesane newe hama yangu huipi hwevanhu ava. Chokwadi, vanhu ava vainge vachitadzira Mwari chaizvo, chinova chinhu chandinoda kuti neniwo ndigotendeukawo pachiri. Ufunge hachisi chinhu chinofadza ufunge kuti Mwari vagare vakatsamwa nokuda kweupenyu hwangu. Mwari ngavafare noupenyu hwangu pose pandinenge ndiri. Mwari vanenge vachifarira chaizvo kufarira upenyu hwangu. Mwari ngavafadzwe neni. Kwete kuti pose pavanenge vari vachindiona chete vachingoti uyuka kana kuti vachingofuratira. Icho chinombopa kuti Mwari vafuratire munhu chii chaizvo? Chinopa Mwari kufuratira munhu ndizvo zvivi zvemunhu. Kana munhu achirarama muzvivi, Mwari havangamboregi achienderera mberi. Zvichida munhu anenge achifunga kuti anenge achibudirira. Hongu, unogona zvako kubudirira kwechinguva chiduku duku chaizvo, asi chokwadi chandinodawo kutaurira ndechekuti kutongwa kunenge kuchitevera munzira. Kune zvinhu zvizhinji zvatichaona zvainge zvichibva zvino mukuzvikudza kwavo vanhu ava. Izvi zvainge zvichikonzerwa zvino kufunga kwavo kwavainge vanako kukuti zvichida vaigona kuzviraramira pasina Mwari. Indakati hakuna munhu angagona kuzviraramira ega pasina Mwari. Ane nhamo nazvo anozviedza hake. Achazozvionera pamhuno chaipo sefodya. Chekutanga chacho ndiko kurwa. Pandima 10 mubhuku ramuprofita Obadhaya, bhuku ramuprofita Obadhaya pandima 10, shoko roupenyu rinoti, uchafukidzwa nokunyara nemhaka yekuti wakamukira mununʼuna wako simba, uchaparadzwa nokusingaperi. Zvinhu zviviri zvainge zvichizoitika kwavari. Chekutanga chacho ndechekuti vainge vachizofukidzwa nokunyara chaiko pakupedzisira zvino Bhabhironi rainge richizowana mukana wokuuya richiparadza Petra. Havaizongoparadza chete, asi kuti vaitora vadyi venhaka yacho vachienda navo muutapwa. Ndinovenga chaizvo chinhu ichi. Nhasi chaiye hakuna munhu anoda kuitwa nhapwa, asi vamwe vanhu inhapwa nokuziva chaiko. Mumwe munhu inhapwa yaSatani, asi haazvizivi kuti inhapwa yaSatani. Chinopa kuti munhu arambe iri nhapwa ndiye chete zvake muupenyu hwake hwaanenge achirarama hwacho. Chimwe zvechataurwa ndechekuti vaizoparadzwa nokusingaperi. Asi ndinoda kuti ugocherechedza hama yangu kuti chikonzero chekutanga chaicho ndechekumukira nesimba. Pandima 11 mubhuku ramuprofita Obadhaya, bhuku ramuprofita Obadhaya pandima 11, ndipo pane chikonzero chacho chechipiri. Ichi zvino chainge chiri chokuti vainge vabatana zvino nomuvengi wavaIsraeri. Mashoko akanyorwa paanoti, nezuva ramakanga mumirepo makatarisana navo, nezuva ravakatorerwa fuma yavo navatorwa vasi venyika iyo, vachipinda masuo avo vachikanda mijenya pamusoro peJerusarema, nemiwo makanga maita somumwe wavo. Chinhu chakaipa chaizvo kuti munhu uende kudivi ravavengi vaMwari. Ndicho chimwe chinhu chakaipa chainge chaitwa nevanhu ava. Pandima 12 mubhuku ramuprofita Obadhaya, bhuku ramuprofita Obadhaya pane ma12 shoko roupenyu rinoti, asi regai kutarira zuva romununʼuna wenyu muchifarira zuva renjodzi yavo, murege kufara pamusoro pevana vaJudha nezuva rokuparadzwa kwavo, uye rega kutaura muchizvikudza nezuva rokumanikidzwa kwavo. Vainge vachifara chaizvo pamusoro pezvakaipa izvo zvainge zvichivinga vana vaJudha. Ichi ndichozve chinhu chinobuda mukuzvikudza. Apa zvichida, munhu anenge achifunga kuti iye haangambofi akapinda mune zvinorwadzawo. Ichi zvino chainge chiri chikonzero chechitatu. Zvino ndinoda kuti tigoona hedu chikonzero chechina pandima 13. Shoko reupenyu muteereri mubhuku ramuprofita Obadhaya pandima 13 rinoti iro, regai kupinda pasuo ravanhu vangu nezuva renhamo yavo, regai kutarira njodzi yavo nezuva renhamo yavo, regai kuvatorera fuma yavo nezuva renhamo yavo. Ichi zvino ndicho chimwe chinhu cheumbwende chaicho chainge chichiitwa nevanhu ava. Ufunge, vainge vachiita chinhu chainge chichiratidza chaizvo kuti vainge vachifunga semhuka. Vainge vachitorera mukana mukuru kwazvo kukutambudzika kwavamwe vanhu. Patanga tichiverenga, ndinotenda kuti waona chaizvo zvinenge zvichirehwa naMwari. Mumwe munhu anenge achiti zvino kana mumwe apinda mumatambudziko zviya, iye zvino ndipo paanenge achiti ndamuwanira pano. Zvino ndinoda kuti ndigopedzisa chidzidzo chanhasi nekuverenga bhuku ramuprofita Obadhaya pandima 14. Bhuku ramuprofita Obadhaya pandima 14. Apo pane mashoko anoti iwo, regai kumira pamharadzano kuti muparadze vanhu vavo vanopukunyuka. Regai kuisa kuvavengi vavo vanhu vavo vakasara nezuva rokumanikidzwa kwavo. Kunyange zvangu ndichivenga kutaura chinhu ichi, asi regai hangu nditaure chokwadi kuti muchechi yanhasi uno mazara nokuzvikudza. Vanhu vave kuzvikudza zvakaipa chose. Izvozvi pandabva pakuverenga, zvinobva mukuzvikudza kwemunhu. Kuzvikudza chaiko kunobereka zvinhu zvakawanda. Kutengesana tengesana ndicho chimwe chinhu chaurayisa hama dzedu. Mumwe munhu anovenga mumwe munhu achiti, ndingiuya handimudi chokwadi. Zvino ndingafara chaizvo kana ukaona zvaungaita naye chokwadi. Mumwe anenge achidaro achitengesa hama yake chaiyo iyo. Zvakaipa. Zvose izvi zvinobva muupenyu hwekuzvikudza chaihwo iwo. Hama yangu, ndinoda hangu kuguma pano. Ndichapedzisa bhuku ramuprofita Obadhaya muchitsauko chinotevera. Shoko randinongoda chete kukusiyira nderekuti tendeuka kubva pachivi chekuzvikudza, nokuti zvichaparadza upenyu hwako.